This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le yi Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chikunguru 12/2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Iye nemukadzi wake wodecide kusaid kuti handichadi vamugabe. Nyika yose yoti tinoda vamugabe totera iye. It's really, I think it's a little bit on the silly side.
Gurukota zvemukati menyika vaIgnatius Chombo vanoti voendesa mapurisa mumigwagwa apo Pastor Ivan Mawarire vehashtag this flag vanosungwa.
Vambobvunza kuti kuyenonga nekati ina ndizvinda kugara ndagudza kuti handizi organizer wati saka ndizivi ndikabvunze rumwe kwamuri kuzi nini muri kubhadharirwa kuti mutsvage zvinhu zvakadaro tiudzeini.
Mapurisa anobvunzurudza muzvare Tavita Kumalo nezvekuratidzira. Makambani akawanda anoramba achivhara vashandi vakawanda vachimiswawo mabasa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vaIgnatius Chombo vanoti mapurisa achange akadirwa munyika yose mangwana apo pakatarisirwa kuti veruzhinji vacharamwa mabasa zvakare sezviri kukurudzirwa nemamwe mapoka. Zvichakadai, mapurisa nhasi asunga mufundisi Ivan Mawarire avanowe mumwe vari kukurudzira veruzhinji kuti vasaende kumabasa mangwana. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura nevatori venhau muHarare nhasi vachombo vati mapurisa achange akagadzirira zvakakwana kuchengetedza runyararo munyika paurongwa hwemazuva maviri hwekusaenda kumabasa huri kurongwa nemamwe masangano. Vachombo vati kunyange hazvo zvizvarwa zveZimbabwe zvine nhunha dzazvo nehurumende, pane nzira dziri pamutemo dzazvinofanira kutevedzera. Vachiti mapurisa achasunga vese vachakonzera mhirizhonga pakuramwa mabasa uku. Vachombo avo vanga vakatsigirwa negurukota rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika vaSidney Sekeramai pamwe negurukota rinoona nezvevasori vaKembo Mohadi vati hurumende haisi kuzopinza mauto mumigwagwa. Vachiti mapurisa ari munyika akakwana kuti achengetedze runyararo. Vachipindura mubvunzo wekuti sei mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe nehurumende yavo vasiri kutevedzera zviri kutaurwa neveruzhinji zvekuti vabve pachigaro. Vachombo vati vamugabe havana kwavari kuenda sezvo vachiti vakapiwa masimba ekutungamira nyika neveruzhinji musarudzo dzemuna 2013.
Iye nemukadzi wake wodecide kusaid kuti handichadi vamugabe. Nyika yose yoti tinoda vamugabe totera iye. It's really, I think it's a little bit on the silly side. That's not how countries are run. I mean, you won't your atsamba yako ipapa apo kuti vasekera mai budai mumba mamuri imomo ndoda kuuya inini. Who are you? Tenga yako. Kana kureta party yake.
Vachombo vanoti kuramwa mabasa kuri kuda kuitwa kubva mangwana. Kuri kurongwa nehurumende dzekunze idzo dziri kuda kuti hurumende yava mugabe ibve pachigaro. Kunyange hazvo hurumende dzekunze idzi dzichiti hadzinei neurongwa uhu. Zvichakadai, mapurisa nhasi asunga mumwe wevari kutungamira urongwa hwekurangwa mabasa uhu mufundisi Ivan Mawarire veThis Flag. Gweta riri kumirira mufundisi Mawarire vaHarrison Nkomo vaudza Studio 7 parunhare manhero ano vari kukamba yemapurisa eHarare Central Police Station kuti vaMawarire vari kupomerwa mhosva yekukurudzira kuti munyika musagadzikane. Vatiwo mapurisa arikuti mfundisi Mawarire vakaonekwa vaine ngowani yemapurisa anorwisana nemvonga mupopoto, tsvimbo yemapurisa yekurovesa vanhu kana kuti baton stick, pamwe nezvinyorwa zvakasiyana siyana zvavanonzi vakashandisa musi wa 6 mwedzi uno pakaramwa mabasa neveruzhinji munyika yose. Vankomo vati vamawarire vakatarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Zvichakadai, sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights raburitsa mashoko ekuti riri kushushikana zvikuru nekusungwa kuri kuitwa hurumende uyo aramba kudongwa nezita. Anoti vatowirirana nevamwe vavo kuti havasi kuzoenda kumabasa kwemazuva maviri ari kutevera, zvisinei nekurudziro yavachombo yekuti vanhu vasateerere kurudziro yekuramwa mabasa iyi.
Munhu anowanikwa achienda kubasa mangwana haana kukwana, because nyaya yatotora nezvaaiwa inyaya iri kuafekta munhu wese munyika yeZimbabwe.
Svondo rapera, vashandi vazhinji munyika vakateerera kurudziro yekusaenda kumabasa iyi. Danho rinonzi nevamwe ndiro riri kutyiwa zvakare nehurumende kuti vanhu vachatora pamazuva maviri ari kukurudzirwa kuti vanhu vasaende kumabasa aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, nhengo yedare reparamende inomirira Ulawayo East muzvare Tawita Kumalo veMDCT vambobvunzurudzwawo nemapurisa muBulawayo nhasi. Ngatinzwei hurukuru yavaita namutungamiri Mukomo weStudio 7.
Tashika ndikabva kumba ndikanotsvaka kuita reZimbabwe Lawyers for Human Rights baba Lizwe Jamela, tikaenda tese kuLaw and Order. Tasvika ikoko tikagariswa for another 30 minutes sati tapinzwa murume yacho. Tasvika parumu pacho patora kutongerwa iyo nyaya dzacho dzandisingazivi, vabva vati lawyer rangu ngaribude, haabvumirwi kuti agare because handisi kunyoreswa statement, instead ndikungobvunzwawo. Tikataiwa ndine kodzero yekuti ndive nelawyer kana lawyer yacho wangu azotaura izvozvo, havakaramba. Tikabuda panze tikazevezerana ndikadzokera, tikaudzwa kuti mapurisa ari kuti vari vane umbu wokuti bongozozo rakaitwa kuburaya mazuva apfuura ndini manyakuzvitanga, uyewo ndakaonekwa ndichipinda kumakokova isiri constituency yangu because yangu constituency iBulawayo East ndandichitsvagei. Uyewezve ndikasuka kuton groove ndikaoneka ndichitenga doro nemvura, and vari kufungidzira kuti doro iro nemvura yandakatenga ndandichitengera vanhu vanga vachiita bongozozo. Uyewo ndikaenda ndikanoita meeting pavurombo flats paroom number 2, meeting yacho yanga iri yei. Ndikavaudza kuti inini handisi organizer wetajamuka, ndiri mutauri deputy spokesperson weMDCT inotungira naatsangirai. Ndine kodzero yekuti ndisvike pane bongozozo kuitira kuti kana ndakutaura nevatapi venhau ndotaura nezvandaona. Uyewo ndiri mumiriri weparamendi, ndine kodzero yekuti ndione zvinhu zviri kuitika munyika munharaunda kuitira kuti kana ndakusvika muparamende ndogona kuti ndibvunze minista wacho nezvandaona kuti anga angatipe gwara kuti todii nezvataitika.
Pane zvavataura here nekuramwa mabasa kwemangwana?
Vambobvunza kuti kuyenonga ndikati ina ndizvizivi, ndakugara ndakuudza kuti handizvizivi, handizi organize vatu saka ndizivi. Ndikabvunze kunge kwamuri kozi nini muri kubhadharirwa kuti mutsvage zvinhu zvakadaro, tiudzeini.
Nhengo yedare reparamende yeBulawayo East muzvare Tawita Kumalo vari parunhare muBulawayo namutungamiri Mukomo weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, gweta riri kumirira mutauriri wetajamuka vaPromise Mukwananzi vaTrust Mahanda vanoti mapurisa anoti ari kutsvaga vamwe vechidiki makumi maviri. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vamaanda.
Vangotaurawo pasina umbo wekuti pane vanhu vekutajamuka vanga vachitsvagwa, but vangoti kune vamwe vanhu maybe makumi maviri evanhu vasati vabatwa vetajamuka. Asi kungotaura chete nekuti patabvunza kuti umbowo hwacho ndehupi, kuti pane chinonzi tajamuka uye kuti vanatajamuka vacho ndevapi, vangoti hatina urumbo kana masita avo hatina.
Saka mhosva dzavari kupomerwa ndedze apa?
Zviri kunzi nemusi wa 16 June, ivo vamukwananzi nevamwe vanosvika kumakumi maviri vakaenda kunzvimbo yechitoro chinonzi Chopis. Vakati chitoro ichi ngachivharwe, vakakanda makotopeya, vakakanda matombo nezvakadaro muchitoro ichocho, sikasi vakazopwanya imwe midziyo yanga irimo. Saka vari kutongerwa mhosva inonzi yemhirizhonga.
Gweta vari nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vaTrust Mahanda vanga vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadaro, mutungamiri webato rinopikisa reZapu vaDumiso Dhavengwa nhasi vashanyira musha weurombo flats muBulawayo uyo une mwana akashaya mushure mekukandirwa hutsi hunokachidza nemapurisa nemusi wechitatu apo vanhu vairatidzira munyika. Zvichakadaro, bato reMDC rashora zvikuru mapurisa nekusunga kwaaita Pastor Ivan Mawarire nhasi. MDC inoti mapurisa anofanira kutevedzera mutemo omira tsika yekutyora kodzero dzevanhu. Ukuwo mutungamiri webato rePeople's Democratic Party vaTendai Biti vakurudzirawo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vasiye basa nedare ravo remakurukota vachiti vakundikana kuita basa. Vati vanofanira kuburitsa vamawarire muhusungwa. Tichiri panyaya iyi, mumwe komishina wesangano reZimbabwe Human Rights Commission kuBulawayo vaJafet Ndaweni Ncube vati vatanga kuferefeta mapurisa panyaya dzavari kupomerwa nevamwe dzekutyora kodzero dzevanhu. Hurumende yanga ichitiwo vari kuratidzira vari kupesvedzerwa nenyika dzakaita seFrance neAmerica. Asi mumiriri weFrance muZimbabwe, Ambassador Laurent de la House, vati aya manyepo. Muzinda weAmerica muZimbabwe wati hauna chekutaura pamusoro penyaya iyi pari zvino. Rimwe sangano rinoshanda rakazvimirira reCenter for Community and for Community Development in Zimbabwe kana kuti CCDZ rabatana nemasangano anomirira vagari muHarare nechitungwiza kutanga chirongwa chinokurudzira kuti vagari vemumadhorobha nemaruwa vashande pamwe nemakanzuro avo vanamudzviti pamwe nevamiriri veparamende senzira yekusimudzira nharaunda dzavanogara. Ivan Chifera anotipanyaya inotevera.
Mukuru weCCDZ Dr. Philip Pasrai vanoti chirongwa ichi chiri kutsigirwa nesangano reEuropean Union chinopa mukana kune makanzura, vashandi vemakanzuro ekumaruwa nemadhorobha, vamiriri veparamende pamwe nevagari kuti vaite misangano vachitaura matambudziko avo pamwe nekuzeya kuti vangagadzirise sei matambudziko avo sezvo varivo vanogara munzvimbo idzi. Dr. Pasrai vanoti vakaona zvakakodzera kuita chirongwa ichi mushure mokuona kuti pari zvino hapana kuvhidzana pakati pemakanzura, vashandi vemakanzuro, vagari, vana mudzviti pamwe nevamiriri veparamende.
Tichacreata maplatforms ekuti kansela anenge arapa, MP anenge arapa, district administrator anenge arapa, kana kuti sabhuku anenge arapa, vachifesana nevanhu, vachitaurirana nevanhu kuti voona kuti matambudziko, nekuti haingangove nyaya yemari chete kana haisi nyaya yemari chete.
Dr. Pasrai vanoti kana izvi zvikaitika zvichabatsira kuti matambudziko ekutakurwa kwemarara, kushayikwa kwemvura nemamwe anosangana nevagari agadzirwe vanhu vachishandira pamwe. Kanzura weward 3 mudhorobha remarondera vaBonfest Gurei vanoti chirongwa ichi chakakosha uye vanovimba kuti chichapedza dambudziko rezvematongerwo enyika iro riri kukanganisa mashandiro ekanzuro yedhorobha ravo.
Isusu semakandazi munomarondera tine tension ye political sides. Vanhu vanosupporta ZANPF havaendi kundowatenda misangano inoshedzerwa nakanzara weMDC. Vanhu vanosupporta weMDC havaendi kumisangano inoshedzerwa nakanzara weZANPF. Saka tatichiti dai panga paita dzidziso yakakura chaizvo munyika medu kuti kanzela ndikanzela haatarese munhu kuti abva kubato ripi kana ari mucommunity kana muwadhi maanobva.
Mumwe mugari wekuwedza vaMorris Joweja vafarira chirongwa ichi vachiti chinovapawo mukana wekutaura zvavanoda pamafambisirwo ebasa mukanzuru mavo.
Chirongwa ichi ndachiona chakanaka zvikuru nepamusaka pekuti maresidents haasi kuinvolvwa muzvinhu zvese zviri kuitika kubva kumashure uku.
Amaili zitarovinga vekuward 1 kuchitungwiza vanotiwo semaonero avo chirongwa ichi chakanaka chose.
Ndaona uchirudawo kucreata waro wekuti tinge tichisangana, hanzi uyai tisangane pamwe chete.
Sachigaro wecombined Harare Residents Association vasimba rashe mwoyo vanoti sangano ravo ratambira chirongwa ichi uye vanoti chichabatanidza vagari nemakanzuro avo. Vanoti kana vanhu vakabatana nemakanzuro avo pamwe nevamiriri veparamende zvinoita nyore kurwisa dambudziko reuori iro vatiwo ndo rimwe riri kutadzisa makanzuro akiita basa nemazvo. Sachigaro wekanzuro yedhorobha reruwa vapinius mushayavanhu vanoti chirongwa ichi chakanaka chose, vachiti kanzuro yavo yakatotanga kare urongwa hwekuzivana nevagari uye yakatoumba makomiti evagari anoshanda nayo kuona kuti migwagwa yakamira sei, mvura iriko here nezvimwe zvakasiyana-siyana. Chirongwa ichi chiri kuitwa neCCDZ Harare Residence Trust pamwe nechitungwiza Residence Trust chiri kuitwa mumatunhu eHarare, Mashonaland East pamwe neMashonaland West. Ndakamirira Studio 7 mumarondera, ndini Ivan Chipera.
Zimbabwe iri kubatana nepasi rose kucherechedza zuva rehuwandu hwevanhu kana kuti World Population Day. United Nations Population Fund kana kuti UNFPA, hurumende nemasangano akazvimirira oga vakaita musangano muHarare nezuro vakakurudzira hurumende kuti iuchike mari yakawanda zvikuru kune vasikana vechidiki ava vari kusaririra mabasa ebudiriro. Mutora wedu Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Sekuenderera mberi nekucherechedza zuva rehuwandu hwevanhu iri veUNFPA neStudents and Youth Working on Reproductive Health Action Team vari kuita musangano wokuyananisa mazera kana kuti teen talk nemusi wechishanu kuNational Gallery of Art muHarare. Chirongwa ichi chakanangana nekupa vanasikana vechidiki mukana wokutaura nhunha dzavo, nyaya dzedzidzo, hupfumi nezvimwe, vachipangwa mazano nezvipanga mazano munyaya dzemadzimai kuita uye vanorwira kodzero dzevanhu. Amanyara dzaigumbo nzvanda ndivo vanenge vari munyarikani pahurukuro iyi. Nezuro muHarare mainge muine humwe hurongwa hwokukurudzira vamwe vechidiki mumusangano wakarongwa neUNFPA, hurumende nevamwe vakazvimirira voga. Vachitaura pamusangano wekucherechedza World Population Day, vechidiki vakati nyaya yekushaya ruzivo rwakakwana nenyaya dzepabonde kuri kuvasiya votapurirwa zvirwere. Mumwe akataura pagungano iri ndimuzvare Luseta Chifamba.
Mamwe matambudziko acho anosanganisira kutosiya chikoro panzira kufurikidza nekukasika kuwanikwa. Kukasika kuwanikwa kwadzimwe dzenguri kunenge kwasanganidzana nevechidiki ava zvisiri pakodzero dzavo ivo, kana zvisiri pakuti ivo vanenge vachida kuti vange vachipinda mukati mewanano idzodzo.
Chipanga mazona kumadzimai muUNFPA amaita misai chinengo vakakurudzirawo kugadziriswa kwemitemo munyika kuti vanasikana vachengetedze.
Izvozvo ndofunga ihurukure ndakuti itwe nenyika, kuti saka zviri kurevei kwatiri kuti pamutemo watiinawo yezvino mwanasikana kana kuti mwana nyangwe mukomana unobvumirwa kuti abvume bonde ane pamakore 16 asi kuzoroorwa vanobvumirwa vaane 18 years.
Mutevedzeri wemukuru weUNFPA vayuyu vanoti vanasikana vakapiwa mikana zvinopawo kuti kana upfumi hwenyika hubudirire. MuZimbabwe vanasikana makumi matatu nemumwe chete kubva muzana kana kuti mumwe pagumi vanosununguka gore roga roga. Mudzimai mumwe pavatatu vanonzi vanoshungurudzwawo. Vakafanobata chigaro chemukuru webazi rezvemadzimai vaSteve Nyaruwata vanoti hurumende yakazvipira kusimudzira mwanasikana zvichiburikidza nezviri muchirongwa cheZimaset nebumbiro remutemo.
Kuramba tichidzidzisa macommunities kuti vazive vanhu kuti mwana akomana mwanasikana anoda kuti chii, awane zvinhu zvakadai, anoda kudzivirirwa, anoda chikoro sekudiwa kwazvinoitwa. Saka tiri kuita maawareness campaigns iwayayo mumawadzi ose.
UNFPA iri kushanda nehurumende kusimudzira mwanasikana mumabasa akaita sekuronga mhuri, zvirongwa zveHIV, kukurudzira vanasikana kuti vadzivirire mhuri shonga mudzimba, kunzwisisa nezvepabonde uye nemuviri yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 1165 ne15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Senator weVermont vaBernie Sanders nasi vaziisa kuti vanotsigira amai Hillary Clinton vavanga vachikwikwidzana nawo musarudzo dzekuti ndiani achamirira bato remaDemocrats musarudzo dzemutungamiri wenyika weAmerica dzichaitwa muna mbudzi. Vaviri ava vabva vaita musangano wekutanga vari pamwe chete kuNew Hampshire. Musangano weAfrican Union watanga muKigali kuRwanda, dingindira rakanangana nekutarisa nyaya dzekodzero dzevanhu. Vatungamiri venyika vachatanga kusangana nemusi wa 17 na 18 Chikunguru. Sangano iri riri kutarisirwawo kusarudza sachigaro mutsva weAfrican Union Commission mushure mekunge amai Nkosazana Dlamini Zuma vekuSouth Africa vazivisa kuti havachadi kuenderera mberi. Mumwe munhu anga akateya mabhombo mumotokari aaputitsa pamusika muBaghdad, guta guru reIraq, akauraya vanhu 11 chete uye kukuvadza vanhu 32 munzvimbo inogara verudzi rwechishiite. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Zvinonzi vashandi mazana mapfumbamwe nemakumi mana nevapfumbamwe vakarasikirwa nemabasa mumwedzi mitatu yekutanga kwegore rino, panguva imwe cheteyo makambani 13 akavharwa nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi munyika. Izvi zvakaburitswa mugwaro rebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinoongorora mashandiro emakambani muchikamu chemwedzi mitatu yekutanga kwegore. Gwaro iri rinoti zvikonzero zvikuru ndezvekuti zvigadzirwa makambani zviri kuramba zvichiita zvishoma, ukuwo makambani achipa zvikonzero zvekuti ari kuderedza uwandu hwevashandi, kushayikwa kwezvekushandisa pamwe nekuti mamwe makambani ave pasi pematare. Izvi zvinonzi zviri kukonzerwa nekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi. Mukutarisa nezvematambudziko aya, tabata munyori mukuru weZimbabwe Federation of Trade Unions vaKenya Chamyarira.
Chekutanga ndingade kuzivisa mhuri yeZimbabwe zvikuru sei vashandi kuti chiri kutaurwa nebhanga guru redu reReserve Bank paripoti yavakaita yekotari ripoti ichokwadi, zvinhu zviri kuitika. Asi chakakosha ndechekuti zviri kuitika izvi sei zvichiitika ende zvingadai zvichiitika here? Chekutanga hazvifaniri kunge zvichiitika, asi honzero yazvo iri kuita kuti zviite saizvozvo ndeyekuti kunyika muno maita lack of policy pride in terms of vision. Although tine economic blueprints aripo akaita sezimu asset anditika haasi kutevedzerwa. Chiri kutoitika ndechekuti vanhu vedu vari muzvigaro zvikuru zvikuru sei maministers neivo vanona Reserve Bank governor havasisina waro wavanomira nawo munyika muno, vari kutoenda kuna IMF International Monetary Fund. IMF manje ndiyo yakambounzana ISAP echivataura kuti maita zvakanaka. Zvamungatonoita chekutanga kutenda mono reduce futi masararies ari kutandirwa nevashandi anova atingati tunzungu pavari kuwana tumhutwa.
Ko izvi zviri kuitika zvinosiyawo papi mushandi, tichiona kuti vamwe vemakambani ari kuvhara ivava vanga vava nemwedzi yakati kuti vasiri kubhadhara vashandi wavo?
Mushandi akutongosiwa ramvembe ave mvembe chaichai asina kana paakazendera napo. Muri kwanzizisa subject to poverty, mushandi asiwa ari destitute ave munhu akufanana nebenzi rinotofamba uritongokumbirawo zvinhu asi ari mushandi. Umhizha wese hwavainahwo hwanoita makambani havachagona kutirapiwe anything chidhiwe neumhizha hwavo. Huri kudyiwa nevatinoti mamanagers ivavo through nyaya yemaskilled salary. Ukatarisa even muhoro iriko mishoma yacho yasara iyo unoona kuti mari zhinji iri kutorwa vanhu vashoma shoma ndivo vari kuchinja motikari seunge hembe. Ukaenda kumabackyard kwavo unoona kuine mota dzekuti unoshamba kuti chii, nekuti munyaya ana kunoti angaite mari iyo. Chikafu vanenge vainacho, mapets vanenge vainawo, zvikoro vanobhadharirwa. Asi kutiisa ende munhu ndiani kuti zvinhu zvemari mushandi chaya zvinhu day in day out anoguza mari yekombi anoguza mari yemvura anoguza mari yejota asari $200 chichabatira ipapa chii
mamwe makambani anenge ari pasi pejudiciary management ivo vanenge vachiona vematariro vanenge vachifambisa makambani havagone here kuonawo kuti vashandi vanofanira kubatwa sei
vanoona kuti vashandi vanofanira kubatwa sei but nyaya iri kunyanya kunetsa kuno kunyika yedu kuno nyika yechipikirwa nyika yemadzibaba yedu ndezvekuti politics ndidzo dzanyanya kudarika umpya hwekufambisa nyika kuti iende mberi politics dziri kulida tigani politics dziri kulida even the economy
vanga vari munyori mukuru wezftu vakenya sichamuyarira vari parunare muHarare nestudio 7 munhau dzedu dzemitambo Sangano reZimbabwe Olympics Committee rinoti gadzirire makwikwi eOlympics ayo achatanga mwedzi unouya kuBrazil iri kufamba zvakanaka uye vakawana rutsigiro rwakakwana kuti vakwanise kuenda kumakwikwi aya. Makwikwi aya achatanga musi wa5 mwedzi unouya achipera musi wa21. Chikwata cheZimbabwe chichange chine vanoita zvemitambo yakasiyana-siyana vanodarika makumi matatu. Ari kutungamira chikwata cheZimbabwe Olympic Committee kumakwikwi aya vataita Zomuya vanoti vari kutarisira kuti vamwe vari muchikwata ichi vasimuke kuenda kuBrazil kupera kwemwedzi uno. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavlas Mhlanganya weStudio 7 navaZomuya.
Pari zvino ndingade kuzivisa vanhu vese vemuZimbabwe nepasipotsi kuti chikwata chedu chinenge chakamirira Zimbabwe chakura zvakanaka chaizvo. Kune vanhu vachanomirira vari vatambi kana kuti vamhanyi kana kuti vanenge vari maathletes. Tine chikwata chasvika izvo pamakumi matatu nevairi ndovanenge vakamirira Zimbabwe kumaOlympics. Ndichireda kutaura pamusoro pegadziriro. Takaita gadziriro yatinofunga kuti igadziriro yakakwana chaizvo kuti tikwanise kuenda kunomirira Zimbabwe kumaOlympics.
Mitambo ipi ichange yakamirirwa nevavo vari kuenda kumaOlympics vari kubva muteam Zimbabwe?
Ndingatange nechikwata chedu chemamite warriors chinove chikwata chenhabvu. Pari zvino vatori mucamp kubhindura University of Science Education kwavari kugadzirira. Vakapinda mucamp vane masvondo mairi asi nguva yapfuura yese vanga vachipinda mucamp zvakare kuti vagadzirire kuenda kumaOlympics ikoko. Vakambonotamba neSouth Africa masvondo matatu apfuura inove iyo yanga igadzirire kuti vakwanise kuona kuti ndevapo vatambi vangakwanise kuenda uye pagadziriro yavo vasvika papi. Tine zvakare mimwe mitambo yakafanana nekumhanya. Mhanyi vedu vakati wandei vari kunze kwenyika. Tinofara kuti kunze kwenyika ikoko vane gadziriro yavari kutoita. Kurukuru vari kuAmerica vari kuita gadziriro yavo vari ikoko vachitombomhanya mune mamwe makwikwi avanenge vachikwanisa kuti vamhanye kuitira kuti vawane gadziriro yavo. Vazhinji vanoziva kuti tine mubhaguji mukuru kwazvo wokutuhwina Kest Coventry. Pari zvino ariko kuAmerica kwaari kugadzirira uyezve akanga ari kupinda mumakwikwi akawanda uko akakwanisa kuwana mhenduro dzakawandisisa chose. Kuvazhinji vevatambi ava ndine rufaro rukuru rwekuti vazhinji vavo vose vanga vari kuita gadziriro yavo zvakakwana. Pane vamwe vanga vari kubatsirwa neInternational Olympic Committee nebazi ravo reOlympic Solidarity vakapiwa tinoti mascholarship kubva gore rapera vachibatsirwa kuti vakwanise kuenda kumakwikwi nekuita magadziriro yavo pane zvavanenge vari kuita. Ndine mufaro kuti vazhinji vanga vari pamascholarships ava vakabudirira kuti vaende kumaOlympics.
Vataita sizvomuya vanove mutungamiri wechikwata chiri kuenda kumakwikwi eOlympics vachitaura naMavlas Mhlanganya weStudio 7 vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu cheThe Connection na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yekuramwa mabasa mangwana pamwe nemusi wechina iri kukurudzirwa nevamwe uye kushungurudzwa kunonzi kuri kuitwa vanhu vari kukurudzira kuramwa mabasa uku. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Pastor Ivan Mawarire #ThisFlag vanosungwa nemapurisa muHarare nhasi vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga munyika. mapurisa anoti ari kutsvaga dzimwe nhengo dzechikwata chetajamuka dzinosvika 22. Makambani akawanda munyika anoramba achivhara vashandi vachirasikirwa nemabasa nekuda kwekumira kwezvinhu munyaya dzehupfumi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndokusiyamina Chris Gande namavelas Muhlanganya uye.